Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kwa tereri, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wechipiri, nyamafufu 15, 2017. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana vachinge vatiza sechitiko chaitikai, zvezvichingoratidza kuti havachakwanisi kudzoka muSouth Africa, kuzheko kuti kana vachitongodzoka futi vachizviindisa kumatare edzimota. Asi pavanozviindisa kumatare edzimota, havachakwanisi kuti vangapiwa bail.
Amai Grace Mugabe avanga vachitarisirwa kumiswa pamberi pedare muSouth Africa vachipomerwa mhosva yekurova zvakaipisisa mumwe musikana wavakawana muhotera aine vanakomana vavo Chatunga naRobert Jr. vanokundikana kuenda kudare. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti amai Grace Mugabe vari kunyanya kupindura munyaya dzezvematongerwo enyika. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vadzivisa pazuva remauto nhasi kuti hurumende yavo ine chido chekuvakira vanhu dzimba uye kuwedzera mari yemihoro kana upfumi hwaita zviri nani. Nhengo dzeZANU-PF dzonetsana parufu rwaamai Shuvai Mahofa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vakundikana nhasi kuenda kudare redzimhosva reRandberg muSouth Africa, uko vanga vachitarisirwa kutongwa nemhosva yekurova nekukuwadza zvakaipisisa mumwe musikana wemunyika iyi pane imwe hotera iri muSandton muJohannesburg usiku wemusi wesvondo. Zvinonzi amai Mugabe vakawana musikana uyu aine vanakomana vavo Chatunga naRobert Jr. vari muhotera. Musikana uyu, uyo anonzi Gabriela Angels, anonzi amangara nyaya yake kumapurisa nhasi mangwanani, izvo zvazoita kuti amai Mugabe vazvipire kumapurisa, vachizonzi vamire mudare nenguva dza1 dzemasikati. Asi mamwe mashoko atiri kutambira anoti amai Mugabe havana kumbobvira vazvipira kumapurisa. Amai Mugabe vanonziwo vanonzi vanofungidzirwa kunzi vabudawo munyika yeSouth Africa. Gweta guru rinorwira kodzero dzevanhu vari sachigaro vesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vanoti zvakaitwa naamai Mugabe zvinonyadzisa, kwete ivo chete asi kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi. Advocate Shumba vanoti kana chiri chokwadi kuti amai Mugabe vadzokera kumusha vasina kupinda mudare, zvinoreva kuti pose pavachazopinda muSouth Africa vanobva vangosungwa vachikandwa mujeri.
Kokochi zvavakaita zvinosoresa, hazvisoresi ivo nemhuri yavo chete kwavamugabe sapurezidhendi nomudzimai wapurezidhendi wenyika, asi kuti zvinotosoresa nesu vakagara muno muSouth Africa nevari kune dzimwe nyika, nokuti zvinongoratidza kuti ndo maitiro anoitika muZimbabwe. Nekati imira rezvinhu zvinoitika muZimbabwe, zvokuti hamuna kana mutemo, hakuna munhu unohla kuti maitiro andiri kuita pakugadzisa nyayawo anopfuuridza pamutemo.
Tinonzwawo Advocate Shumba kuti iwe amai Mugabe vanga vachitarisirwa kupinda mudare nhasi masikati, pane zvamazombonzwa here?
Mahwiro atiri kuita ndokuti vanenge uko zvino vatova muZimbabwe vatiza vakakona kuva vachisvika kudare redzimhosva kwavava vakatarisirwa kuva vachisvika. Izvi hazvinongoreva ndozvokuti kana achinge vatiza sechitiko chaitika ichi zvezvitongoratidza kuti havachakwanisi kudzoka muSouth Africa kuzheko kuti kana vachitongodzoka futi vachizviindisa kumatare edzimoto asi pavanozviindisa kumatare edzimoto havachakwanisi kuti vangapiwa bail kana kuti mari yokui vachabhadhara vakatarisirwa kuodzoka zvakare vanenge vava kungotovharirwa mujere.
Advocate Shumba, amai Mugabe mudzimai wemutungamiri wenyika, havana here mutemo unovachengetedza kuti vasamira pamberi pematare kana kusungwa?
Havana kodzero dzokui vangatadza kusungwa mune imwe nyika. Izvo vanhu vanenge vachitotaura vasingazivi, nokuti mutemo muhombe unoindirana nenyaya idzedzi dzokuti munhu une protection kana kuti wakadzivirirwa kuti asasungwa neimwe nyika une Vienna Convention on Diplomatic Relations. Asi mutemo uyu chaunoita ndechokuti unongovharidzira kusungwa kwavanhu kana kuti magroups kana kuti zvikamu zvitatu. Chikamu chokutanga maambassadors nemamwe atinoti maheads of missions ndo vanhu vanenge vachii vari pachikamu chokutanga. Vechipiri maministers anenge achii akaaccreditiwa anotarisirwa kui kana pachinge paitika nyaya dzakaita sedzidzi kana dzimwewo zvadzo zvokudhiraivha kana munhu akadhakwa kana chinenge changoitikawo chiiti haagoni kubakwa ndo rimwe gurupu rechipiri. Rechitatu nerokupedzisira nemasharge d'affaires. Saka ukatarisa zvese izvi unogona kuwana kuti hapana pavanosiita mai Mugabe pazvinhu zvakadaro.
Avanga vari gweta uye vari sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vari parunhare muPretoria, South Africa, neStudio 7. Studio 7 yaedza kubata gurukota rinoona nezvemapurisa muSouth Africa, vaFikile Mbalula, pamwe chete nemutauriri webazi rezvekunze kwenyika iyi vaClayson Monyela, asi vose vati vanga vari mumisangano. Zvichakadaro, bato reMDCT rinoti rinoshora zvikuru zvakaitwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Mugwaro raburiswa nebato iri, mutauriri waro vaObert Gutu vanoti chiitiko chakadai chinokanganisa zvikuru chimiro cheZimbabwe. Bato reMDC rinotungamirwa naProfessor Welsh Mancube raburitsawo mashoko ekushoropodza zvakaitwa naamai Mugabe izvi richiti zvinoratidza kuti mhuri yekwaMugabe haichisingori chinyadzo chete asi kuti yatove kukanganisawo kugadzikana kwenyika. Bato iri rinoti saamai venyika, amai Mugabe vaifanirwa kuve mucherechedzo wakanaka. Amai Mugabe vanonzi vakaenda kuSouth Africa kunorapwa gumbo ravakatsikwa panhandare yendege muHarare muna Chikunguru. Hatina kukwanisa kubata munyori mukuru mubazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika vaJoy Bima sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vari kupindira mumashanduro ehurumende kunyange hazvo vasiri muhurumende. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mudzimai wemutungamiri wenyika ndeyesa chigaro weboka ramadzimai mubato reZANU-PF Women's League. Amai Mugabe ndiwo akatungamirira kudzingwa kwevaimbova mutevedzeri wavaMugabe, amai Joyce Mujuru nedzimwe nhengo dzeZANU-PF dzakaita savaRay Kaukonde. Munguva pfupi yapfuura pamusangano wevechidiki kuChinoyi, amai Mugabe wakashoropodza munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vari zvakare mutauriri wavaMugabe vaGeorge Charamba.
Charamba, uri kupi Charamba? Charamba, Charamba, George, George, ush, George, ush, George, George, iwewe, you are a prolific writer, iwewe, George.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, vachitungamirira sangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Petsai Rwanya, vanoti amai Mugabe vari kushandisa kuve kwavo mudzimai womutungamiri wenyika kuti vapindire munyaya dzehurumende.
Maoriro angu ndekuti mai Mugabe vari kushanda pamwe chete nemurume wavo President Robert Mugabe, vachishanda vari chairperson weWomen's League yeZANU-PF kuunganidza vanhu nokumobilaiza vanhu kuti vasapote mudzimai wavo. Asi dambudziko raitwa namai Mugabe nderokuti vari kubatanidza zvinhu zvokupati nezvinhu zvokuhurumende.
Izvi zvatsigirwawo nemumwe mudzidzi anoita zvidzidzo zvematongerwo enyika vaSoul Mhindu. Vamhindu vati hapasisina kupatsanuka pakati pebato reZANU-PF nehurumende, izvo zvoita kuti amai Mugabe vapindire munyaya dzehurumende.
Zvava kuitika munyika yedu yeZimbabwe ndezvekuti hapasisina kupatsanurwa pakati pebasa ramai Mugabe ravo reWomen's League nebasa nemabasa ehurumende.
Nhengo yeparamende yeBulawayo Metropolitan vari nhengo yeMDC amai Jasmine Tofa vati maitiro nehunhu hwaamai Mugabe hunoita kuti veruzhinji vasafarira utungamiriri hwevanhukadzi pamwe nekutya kupinza vanhukadzi pazvikaro.
Nzira yavari kuita inoita vanhu vabve valuza confidence, iri kutotitukisa semadzimai.
Amai Tofa anoti vanoona sekuti amai Mugabe vanodawo masimba ekutonga, vati zvazvina kuipa asi zvinofanirwa kuitwa negwara kwaro.
Mai Mugabe vari kuda kuti vatonge. Mai Mugabe vari kuda vane presidential ambition, but it's not a bad thing. Vanofanirwa in my opinion, vanofanirwa kutevera process party yavo.
Asi amai Edna Madzongwe vanova mutungamiriri wedare reSenate vakambodzawo Studio 7 kuti amai Mugabe vari kukurudzira madzimai kuti atore zvigaro zvepamusoro. Kunyange hazvo dindingwe richinaka richakweva rimwe, mumwe mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vave kupota vachikandirwa magobvu nematete namai Mugabe mazuva ano vaimbofara chaizvo mazuva aidzingwa mai mujuru mubato.
Handitakaya pano va top stopit panepo pano ndandigerapo ndakazipigwa na madam stop it, comrade stop it. Ndo patakavhurika tose kuti pane zvakawanda zvanga zvichiitika vazhinji tisingazivi, vazhinji vasingazivi zvaisikamwa nevashomani. Ndo pazvakagure rose ndokubuda pachena na stop it, ende vakazvita stop it. Ndo kuzodzamara kana kukongresi havana kuzouya nokuti ndikureva runait haana kuzouya kukongresi nokuti zvaa zvafumugwa zvose zvanga zvichiitika kuti chokwadi chokwadi kwere yakadero yaida kuuraya purezidendi, yaida kubvisa vaMugabe pachigaro vachitsigigwa naDidmas naRugare Gumbu.
Vaimbo vasachigaro wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaJabulani Svanda vakadzingwa mubato reZANU-PF mushure mekutaura mashoko ekuti amai Mugabe ndivo vainge vava panyanga. Mashoko aya ari kutaurwawo pari zvino nemunyori mukuru wesangano iri vaVictor Matema Danda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti vari muchiuto vari kubatsira veruzhinji zvakasimba vachiti vanofanira kuwedzerwa mari dzemihoro. Mutoro wedu nhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashaura pamhemberero dzezuva rekucherechedza vanoona nezvekuchengetedzwa kwenyika reDefense Forces Day kunhandare National Sports Stadium nhasi, mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vati masoja akashanda zvakasimba kubvisa zvimbambaira munzvimbo dzakawanda munyika mushure mekubatsirwa nehurumende yeNorway.
Saka tinotenda nyika mbiri dzakatipa rubatsiro kukwata nokuwana zvimbambaira izvi.
VaMugabe vatiwo vanhu vazhinji vakabatsirwa nemasoja pakaita mafashama emvura munzvimbo dzakawanda munyika gore rino. Nekuda kwemabasa ari kuitwa nevari muchiuto aya, vaMugabe vati masoja anofanira kuwedzerwa mari dzemihoro. Mashoko avo anouya apo vashandi vehurumende vazhinji vari kugunun'una nekushomeka kwemari dzavari kutambiriswa. Asi umwe vanorwira kodzero dzeveruzhinji munyika, muzvare Linda Masarira, vashora danho rekuda kuwedzera mari masoja iri vachiti uku kuedza kwavaMugabe kuti vatsvetere vari muchiuto kuti vazovashandisa pakutsvaga rutsigiro musarudzo dzegore rinouya.
Takazvitarisa isu sevamiriri vekodzero dzevanhu vose mukati menyika ino, tinoona ichi chiri chinangwa chekuti vaMugabe vagone kunoshandisa masoja musarudzo dzichaitika gore rinouya.
Atina ukwanisa kutaura neve mapato anopikisa kuti tinzwe pfungwa dzavo panyaya iyi. Zvichakadaro vamugabe avo varumbidza mauto nebasa raari kuita vati vari muchiuto vave nemukana wokuwedzera fundo yavo inoenderana nezvechimanje manje mukuchengetedzwa kwenyika zvichitevera kuvhurwa kwakaitwa Defense College.
Iro gore rinei takembedzwa navo nechiito chikurukuru chandakavhura musuno cheyunivhesiti. Ndakatovamba kare kuvapa mamwe madigiri asi vaive vashoma vavo kuvikuvamba navo chete.
Zvichakadai pane umwe musoja awira muchiita chevanhu vanga vari munhandare iyi neparachuti paanga achiita zviratidzwa zvanga zvakanangana nezuva ranhasi. Zvinonzi hapana akuvara padonha musoja uyu neparachuti iri. Musoja uyu anga achida kunomhara pamberi pavamugabe asi akundikana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nhengo dzezano PF dzinonzi dzanetsana parufu rwaamai Shuvai Mahofa, gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo avakashaya nezuro. Kunetsana uku kunonzi kwanga kuri pakati pevanonzi vari kuzvikwata zviviri zviri kunetsana mubato rezano PF zvinoti Team Lacoste neG40. Zvikwata izvi zvinonzi zviri kurwira kuti ndiani achatora chigaro chemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kana vachinge vasiya basa. Mumwe adzingwa wechikwata cheG40, amai Fiona Ricket, vanoti vadzingwa pamwe chete nemumiriri weBikita South mudare reparamende vaJP Jabun vachipumwa uroyi. Tanonoka Hwande weStudio 7 abata amai Ricket kuti tinzwe kuti chii chatora nzvimbo.
Ini ndasvika panhamo ndibva ndanogara mutende atik about 30 minutes ndagara mutende kudaro ndasvika ndina JP Jabuno SP Bikita South naminista Muzembi tikamhoresa vanhu tikatandibva ndagara mutende mamuna the same people ana chief Jabuno but vakaziva vaenda kumberi. So what happened now, ndakagara ipopo for about after 30 minutes ndaona mumwe muyouth achiuya achiritora kanzi muridiwa panze nevakuru. Saka ndabuda panze ndatomubvunza kuti kwakanaka here muri kundibedza kuti ndibedza nevakuru saka ndati kwakanaka. Saka ndichisvika pagedhi apa handizvo kuti andibva ipano yanotoroka mbiya. Ndibva kudaro ndakutobva ndibva ndasangana nethis lady anonzi Auxilia Danzi akati ini ndini tete wepano ndini muridzishu pano apa inini iye une mbiri yekuwatumwa nepoison kubva kufungo holding saka hatichagoni kudyika chikafucheri pano as long as you are here. Saka abva ati anzi saka iye ibva pano yanotoroka mbiye ndakusara takatsununguka. So handina kumbovabvunza I just called him and ndandina iye anonzi Rugare Zvikuva.
Pane vamwe vakuru vanga varipo vadzingwa futi.
Vamwe vanga vakuti vanoizi ndivachimedza then vamwe vanga tachikufudzawo vanga vari vamudzidzi amai makonese kutodzika chelezi ndovamwe vaitwa noizi vakayunetwawo.
Amai Fiona Ricket nengo yezano PF kuzaka vanga vari parunare kumasvingo naTanonoka Hwande weStudio 7. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi reGushungo Holdings panyaya iyi. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reOxfam International rinoti kusagadzikana munyaya dzechikafu mudunhu reSomali muEthiopia kwawedzera iro zvaisa vanhu mazana manomwe ezviuru parumananzombe rwenzara. Sangano rinopa rubatsiro iri rinoti vanhu mamiriyoni masere nechidimbo munyika yose vakatarisana nenzara hombe, uwandu hwakwira nezvikamu makumi matatu kubva muzana kubva kutanga kwegore rino. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hurumende yeZimbabwe inofanira kusunga dzisimbe kuti upfumi hwenyika hubude mumadhaka mahuri mushure mekunge zvabuda pachena kuti vekunze vari kusunga homwe dzavo vachizengurira kutanga mabhizimusi munyika zvopa kuti mari iri kutumirwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvitumire mari yakawanda kudarika yemabhizimusi kana kuti foreign direct investment. Mutoro wedu enhau Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
RBZ inoti mumwedzi mina yekutanga kwegore mari iri kubva kuzvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika yasvika pamamiriyoni zana nemakumi masere uye iri kutarisirwa kusvika pamamiriyoni mazana manomwe nemakumi mashanu mukupera kwegore. Asi mari yevari kuda kutanga mabhizimisi munyika vachibva kunze yadzikira zvakanyanya kusvika kumamiriyoni mazana mashanu. Hurumende kuburikidza neRBZ nemamwe mapazi ayo inoti iri kuda kuti ishande nevana veZimbabwe vari kunze ava kuti vakwanise kutanga mabhizimisi vachimutsiridza upfumi hwenyika. Asi vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti zvekuda kumutsiridza upfumi hwenyika nemari yezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kunyanya munengedzo wekukundikana kwehurumende.
Foreign direct investment yedu since Chinamata took over yenge chiaverage ya $300 million a year, $200 million a year, kubudikidzana nemafigure anoburitswa ne United Nations Commission on Trade and Development iri basically Geneva. Chikonzero chacho chiri chekuti hakuna bakambani ingade kuuya munyika yakakanganiswa sezvaitwa na Chinamasa. Kana mainvestor achiuya munyika anenge achitarisira kuti mari yavo inobereka vozoiburitsa. Zvino munoziva imi kutatone financial and liquidity crisis.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanotenderana navabiti.
Zvinoreva kuti mamiriro ezvinhu muZimbabwe haaiti kuti vanhu vari kunze kwenyika vane mari dzavo dzeFDI vaunze mari dzavo muZimbabwe. Nokuti sekuzova kwenyu vanhu vane mari vari kunze kwenyika vari kuda kudyara mari yavo vanomirira kuti zvinhu zvinge zvakagadzikana, vanomirira kuti zvinhu zvinge zvichinyatsooneka vachinyatsoona zviri mberi kumakore akawanda ari mberi uku.
Asi chii chinopa kuti vana veZimbabwe vatumire mari? Vabiti vanopindura.
MaZimbabwe will send money to Zimbabwe because ndokune vabereki vavo and they know kuti vanhu vari kutambura 91% of our people are unemployed. 76% yevanhu vedu vari kurarama muextreme poverty vachisurvive on less than US$0.35 a day. So zvaisa strain kudiaspora. Diaspora inototumira mari.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muFlorida muno muAmerica vapromise Sunday vanotendera navo navabiti.
Pasi rose hakusisina mainvestors vane confidence neZimbabwe. Vanokwanisa kuti vatore mari dzavo vachinoinvesta muZimbabwe. Saka tinoona kuti kutambura kwenyika kuri kuitika hakuna mainvestment iri kuuya, asi mari dzatinotumira isu tichibatsira hama dzedu kumusha ndo mari dziri kutokwanisa kutosustaina hurumende yeZimbabwe. Saka handifungi kuti zvingabhuva zvinhu zvinotishamisa.
Vabiti vati mari iri kutumirwa iyi hainyanye kubatsira nekuti haisi kuenda mukutanga mabasa kana kuti mabhizimisi.
Mari iri kutumirwa diaspora unfortunately haisi kuenda muinvestment, iri kuenda muconsumption. Iri kutengera vabereki chokudya, iri kubhadharira vabereki magetsi, iri kubhadharira vabereki hembe dzekupfeka, iri kubhadharira vabereki mahospital bills. So that is very regrettable because focus here diaspora remittance iri pa consumption, not capital
and not public sector investment.
Hurumende yeZimbabwe kusanganisira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe inogara ichiti chirikupa kuti vekunze vasauye munyika nemari dzavo inyaya zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nevekunze nenyaya yekutora minda kubva kuvachena ichipa vatema. Asi vanopikisa vanoti nyaya yehuori nekutonga nedemo ndiyo yapa kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Mochirongwa chezi connection nasi tiri kutarisa bowa rinonzi rakakonzerwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe avo vari kupomerwa mhosva yekurova zvakaipisisa umwe musikana wavakawana aine vanakomana vavo muimwe hotera kuSouth Africa nemusi wesvondo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp pa namba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora pa Facebook yedu ye VOA Shona. Ngati sanganei nasi muchirongwa The Connection muneni tunga milinkomo.
Iyo zvinotomboenda kuna Marvelous Mhlanganya wewe Studio 7 kuti tinzwe zviri kuitika pa Facebook nepa WhatsApp.
Vatsigiri redu vepa WhatsApp ye Studio 7 vanyora ivo vachikwazisa hama neshamwari uye vachitaura pamusoro pezororo remagamba. Regai timboenda kwavari tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Makadini zvenyu ndinonzi Chapera Ngwenyu ndikupulukwani South Africa. Maonero angu pazuva reHeroes magamba eZimbabwe vanhu vakaita zvizhinji pakusunungura nyika yeZimbabwe. Asi kuti semuyuti handichavaoni kukosha kwemagamba kana kwekusunungura kwenyika yeZimbabwe nokuti handina kana chimwe chandinokwanisa kuona chandinobedzerwa nacho tofa kutaura kuno ndakaafektiwa chikoro nekushava kubhadha fees zvekuda kudhokoneta chikoro vana zvevangu zvotondiombera kuti ngavasapota sei kuti vaende kuchikoro vaite sei zvakandiombera kuda kumachinguva nditova nyika. Saka hachambozo kuti nyika yacho inonzi yakasunungwa papiko nekuti takazobva nyika ichinzi yasununguka. Saka sofa kumicheve kusununguka kwenyika yeZimbabwe hatikwanisi kutombokuona pashe kupembera handipemberera kuti chii hatina mabasa kuzokula chezvo zvinotiremera kuti zviwane kumaruva. Saka handioni zvichibetsera chii kuda kupedzisa nekukwasisa mudzimai wangu anonzi Nolisi Ncube nevanhu vangu vanonzi Persecute Effort na Ever Nice Ngwenyu.
Ini ndinoitwa muzvare Pamela Chitimbe ndinoda kukwazisa mhuri yese yoZimbabwe pamwe chete nehama neshamwari dzangu dziri kuMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai. Zororo rino remagamba hongu rakauya zvaRobert maonero angu harisi zororo riri kufadza vanhu nokuti vazhinji havana mari mari dzavo dziri kurambira mumabhanga.
Ini ndinoitwa Sifas Ghana ndinobva kuBikita ndinoti mundikwazisirawo hama dzangu dzinosanganisira naMkoma Gandri Ramba vari kuStudio 7 ukoko. Zororo ratiri remagamba iri harisi kunatsa kufadza vanhu sezvo vanhu vasina kana chouviri havana mari mari hakuna kumabhanga hakuna mari saka vanhu havazi kufara.
Kana muri paWhatsApp musati mafarira Facebook page redu reVOA Shona endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Kambo pana Sipo kubva kuna Mushakabvu Simon Chimbetu tabatashwa kumagumo echirongwa chedu. Sezvongwa yedu yapera regai timbotarisa musoro nhau zvakare. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe avanga achitarisirwa kumiswa pamberi pedare muSouth Africa vachipomerwa mhosva yekurova zvakaipisisa mumwe musikana vavakawana aine vanakomana vavo vakundikana kuenda kudare. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti amai Mugabe vari kunyanya kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. nengo dzezano PF dzonetsana parufu rwamai shuvai maofa kumasvingo. Tabva tasvika kumagume chirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Chris Gande.